manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingaye lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera chivabvu 19 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa chekuongorora mazita mugwaro revavhoti chinotanga mumatunhu ose emunyika asi chichinzi chanonoka kutanga mune dzimwe nzvimbo. Mutungamiri webato rezano PF uye vari mutungamiri wenyika vaya Masene Munangagwa vanoti vachadzivisa zuva resarudzo mukati memasvondo maviri anotevera.
Pakupera kwemwedzi unoyu tichange tichiita proclamation yokuti munyika muno muchava nemaelections. Campaign igotanga nemutsindo.
Bato reMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe rinokundikana kuparura manifesto yaro muHarare richiti nhengo dzaro dzatyisidzirwa nevechidiki vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa veVanguard. Prince Harry vekuBritain vanochata namuzvare Meghan Markle vekuAmerica. Indwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chirongwa chekuongorora mazita mugwaro revavhoti chatanga nhasi dzimwe nzvimbo mudunhu reMashonaland West dzisina magwaro ane vanhu vakanyoresa kuvhota aya uye kuine vanhu vashoma vari kutarisa mazita avo. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nzvimbo zhinji dzekutarisa kuti mazita akanyorwa zvakanaka here uye kuti arimo here mugwaro revavhoti dzine matende dzanga dzisina zvinhu zvekushandisa zvinosanganisira magwaro akanyorwa. Nzvimbo dzanga dziine zvekushandisa zvose dzanga dzichivhakachirwa nevanhu vashoma pane vari kutarisirwa. Munhu wese anosungirwa kuti atarise kuti zita rake rakanyorwa here mugwaro remazita evanhu vakanyoresa kuvhota iri. Dzimwe nzvimbo mudunhu remakonde dzanga dzisati dzavhurwa pasvika nguva dzemasikati sezvo vashandi veVEC vanga vasati vasvika. Mukuru weVEC mudunhu reMashonaland West vaAusten Rovu vanoti dzimwe nzvimbo dzanga dzisati dzavhura nekuda kwekushayikwa kwezvekufambisa pamwe nemafuta edzimotokari ayo ari kushayikwa munyika yose.
Asi tine machallenges etransport atakasangana nawo as a province. TMED has had faced a lot of challenges in mobilizing mota dzakakwana. Asi despite machallenges wayo takaedza nepatinokwanisa napo kuti vanhu vakwanise kunge vari paground nhasi uno musiwa 19. Mamwe masenda anogona kunge adeployiwa nhasi kureva kuti zvivari kusvika. Masupervisor ari kuwana mota ari kubva atira nemaitiro yese iya kuti vanhu vakwanise kunozotanga basa ravo zvakanaka. Saka ndingangoti pari zvino vanhu vese vave paground basa redu rakufanira kuchitanga zvakanaka. Saka tiri kuti izvozvo izvo zvambotidzosera kumashure kuti vanhu vedu vaende paground.
Vanhu vobvu vanoti chirongwa chavari kuita hachisi chekutarisa mazita evanhu vakanyoresa kuvhota chete asi kuti mazita iwayo akanyorwa zvakanaka here. Vanhu vobvu vanoti vanhu vanofanirwa kutora mukana uyu kuti vanyoresewo kuvhota kana vachinge vasati uye kuti vachashayiwa mazita avo vane mukana wekunyoresa zvakare.
Inspection exercise ndo mukana watiri kupa kune vose vakaregista kuti vakwanise kuya kuzoona kuti mazita avo arimo here muvoters roll uyezve kana arimo akanyorwa zvakanaka here. Then kune vaya vakaregista vachashayikwa muvoters roll iroro for various reasons.
Vanhu vakanyoresa kuvhota kune dzimwe nzvimbo vanokwanisawo kuchinja kwekuvhotera muchirongwa chiri kuitwa ichi. VaPercy Nyamandwe mumwe weavo vashanyira nzvimbo dzeVEC vachida kuchinja kwekuvhotera.
Takaregista tiri pabasa, saka takachinja basa takuuya kunoka tichagareko kasiti kwa vakarasiga. Saka wati unaregister kutu. Unaregister pa manyami. Saka wangu titende mregister kutu pachipa manyami ni proof of resident. Saka ya wasi zio ilu boja. Kana chaka ya pachanda wana.
Vamwe wanofanisa kuona kuti vakanyoresa kuvhota here vachishandisa nhare mbozha dzavo. Munhu anofanisa kufona *265# obva aisa nhamba dzake dzechitupa ozoisa gore rekuzvarwa. Zekino tipa nzvimbo dzose dzakavhurwa muwadhi yega yega munenge muine nzvimbo imwe chete inokwanisa kuti vanhu vanyorese kuvhota sezvo pasiri pose panzvimbo dzakavhurwa pari kunyoreswa. Chirongwa chekutarisa kuti mazita akanyorwa here mugwaro remazita evanhu vakanyoresa kuvhota chatanga nhasi chichapera musi wa 29 mwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Zvichakadaro, kumasvingo chirongwa chekuongorora mazita mugwaro revavhoti ichi chinonzi hachinawo kutanga sezvanga zvakatarisirwa sezvo zeki yakundikana kuwanisa zvekushandisa mune dzimwe nzvimbo paine nguva. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya iye.
Mudhorobha remasvingo, dzimwe nzvimbo dzanoonekwa kuvhurwa mushure mekunge zvikwanisiro zvakaita sezvigaro pamwe nemagwaro evavhoti zvanoonekwa kuendeswa nezeki. Apowo vagari vazhinji vanga vachiuya mumwe mumwe zvichiratidza kuti vazhinji havasi kuziva nezvechirongwa ichi nekuda kwekuti hachina kunyatsoshambadzwa. Vamuranganwa Chanyau vekuwadhiri mumasvingo vati vaongorora zvinyorwa zvavo asi basa rambononoka kutanga.
Ya inspection ndaita ndikaona zita rangu ririmo but patanga process painge ichifanwa kutanga na 7 AM. Zvinhu zvasina kurongeka, vanga vasina furniture, then mamwe mapremises anga akavhagwa zvichiratidza kuti zvasina kunyatsa kurongeka.
Asi vamwe vakaita savacrispen mutya vakuru vanoti kunyange pambononokwa chirongwa ichi chakanaka zvikuru uye chazofamba zvakanaka.
Ndinoona zvinhu zvacho zvakarongeka zvikuru sazvingatombobverei zvekuti dai vanga vashambadzira kuti vanhu vave vanouya vakawanda vachiona mazita avo. Mazita avo akabhukiwa zvakanaka zvirimo. Ndangomirira kuti ndione kuti zvakamira sei pakuvhota pandichovhotera pandiroda.
VaInnocent Taweni vakurudzira boka reze kuti rivandudze zvirongwa zvekushambadza chirongwa ichi vachiti vanga vasingatozivi nezvacho asi vazongosangana nacho vauya kuzvitoro kuzobvisa bhabharazi. Zvichakadaro, vamwe vanhu chirongwa ichatanga chakanoita nekuti vashandi vezeki vakabva kuhurumende vari kuita basa iri vari kushanda vasingafari zvitevera kudzikiswa kwakaitwa mari dzavanofanirwa kubhadharwa pazuva. Zeki yakaudza vashandi ava vazhinji vavo vakaita basa rekunyoresa vavhoti kuti yave kudzikisa mari kubva $30 kusvika pa$20 ichiti yaita izvi nekuda kwekuti hurumende haina mari. Izvi zvinonzi hazvina kufadza vashandi ava vapika kuti vachashanda zvishoma nezvishoma semumwe mushandi wavo ataura neStudio 7 akaramba kudomwa zita rake. Studio 7 yakundikana kubata mukuru wezeki mumasvingo vazeki Spudurai kuti vatipe pfungwa dzavo pane zvaitika nhasi. Asi amai Priscilla Chikumba vanovesa chigaro wezeki vakabvuma kuti mari yevashandi yakadzikiswa asi hapana zvavaikwanisa kuita nekuti hurumende haina mari. Chirongwa ichatanga nhasi nyika yose uye chinopera musi wa 29 chivabvu asi vamwe vanoti chakaramba chichiitwa nechinono uye chisina kuwedzerwa kushambadzwa. Vazhinji vachatadza kuongorora mazita avo kuitira kuti vanenge vasina kunyorwa zvakanaka vakwanise kunyora patsva pachirongwa chekunyoreswa icho chakawedzerwa nzvimbo dzekunyoreswa. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandhi Maramba.
Mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato rezano PF Emmerson Mnangagwa nasi vaudza momo yevatsigiri vebato ravo vaungana munhandare yesakubva kwamutare kuti vachatara zuva richaitwa sarudzo mumasvondo maviri ari kutevera kana kuti mukupera kwemwedzi uno. Mutoro wedu wenhaulo yedhamoyo anotipa nyaya iyi.
Vamunangagwa vanoti vachazouya zvakare kwamutare mumasvondo mashoma anotevera kuzokambena mushure mekunge vatara zuva richazoitwa sarudzo.
Pakupera kwomwedzi unoyu tichange tichiita proclamation yokuti munyika muno muchava nemaelections. Kutakambeni igotanga nemutsindo panguva iyoyo. Tozouya kuno kumanikaland toita kampeni zvino yokuti mikono ndiva nani munyika zvobuda pachena
vanotaura
kumazvionaka
vanoti vanhu vanosungirwa kuramba vakabatana pasina kuita mirizhonga uye kubatana sezvavakaita pakabva varobati mugabe pachigaro vachiramba vakaita runyararo kudzamara sarudzo dzapera uye narini sevana vamwe chete vezimbabwe
ndorinofanira kutitungamirira zvido zvevanhu ndozvatofanira kuchenjera kuchengetedza nokumeka shuwa kuti hurumende yagadzirisa zvido izvozvo iko zvino hongu ndinokutendai zvikuru nekuungana kwamaita haisi rali yataa takarangara ndatoshamiswa kuti munouya makawandai ni 1 minute yamazvo makawanda kudai nokumbira kuti patinenge taita proclamation ye elections in 2 weeks time tichauya kuno zvakare takukambena kuti umwe neumwe anovimba kuti Zimbabwe ndeyake, Zimbabwe inhaka yatinofanira kuchengetedza isu vatema vomuno munyika. Isu tine nhoroondo yekuziva kuti takabva kupi, tiri papi, tichaenda kupi. Tinofanira kuti musi wakuvhota, ndichakuudzai kuti ndirini.
Mutungamiriri wezanu PF ava vanoti kushandura zita rekamba yemagamba ye 3 Brigade Barracks vachipa rimwe zita kucherechedza rimwe remagamba akarwira rusununguko rweZimbabwe uye kuvapa remekedzo rwakakwana kuitira vana vemangwana kuti vazoziva nhoroondo yenyika. Vanoti izvi zvinotevera kupiwa zita kwedzimwe nzvimbo dzinosanganisira KG6 iyo yave kunzi Josiah Magama Tongogara uye Zimbabwe Defence College yave kunzi Yason Ziyapapa Moyo.
Kuzoremekedza ku 3 Brigade yamunoziva iri kunoku yakunzi Herbert Tepo Barracks kuti chizvara nechizvara chiri nhasi nechamangwana nechichazovuyazve tese taenda vachayeuka kuti kune gamba rakatanga hondo rainzi Herbert Tepo. Ndozvataita izvi hongu tapedza makore akawanda tisina kuzviita asi zviripo ndechekuti tazozviita. Takaita zvimwe chete zvakadaro inonzi KG6 kuHarare yainzi King George 6 kuHarare takaipa zita rokuti Josiah Magama Tongogara angari mukuru wedu muhondo.
Vamunangagwa vanoti vashandi vehurumende havafanirwi kuramwa mabasa nhando sezvakaitwa navana mukoti apo hurukuro dzichiri kufambira mberi dzekuwedzerwa mari. Vanoti kuita kwemanesi kwakapa kuti vakawanda vafe izvo zvaisafanirwa kuitika. Vatsigiri vezanu PF vanosanganisira vaIvin Mbengo vange vari pamusangano uyu vanoti vanofara nemashoko emutungamiriri wavo sezvo achiyananisa nyika yose.
Masoko atarwa nemutungamiriri wenyika, masoko akanaka ekukurudzira rudo nekuramba kuvengana nekuramba mhirizhonga uyezve nemasoko iwo ekuti tiri kuda kuti tirambe takayanana kwete munyika ino chete asi nesadag neinternational community.
Mumwe mutsigiri wezanu PF Muzvare Rebecca Chiutsi uyo angari musakubva nhasi anoti afara nemashoko avamunangagwa sezvo achipa hwaro hwamangwana uye netariro kuvazhinji kunyanya mashoko ekubatana avataura.
Mashoko aidhi munangwaga taona aine chiedza noupenyu hwedu, taona zviri zviro zvichatisumudza mangwana.
Mumwe wevateedzeri wamunangagwa retired general Constantino Chiwenga vachitaurawo nhasi vakurudzira ruzhinji kuti kuvhotera vamunangagwa nezanu PF sezvo vaine muono wakanaka wenyika kupfuura vamwe mapato ezvematongerwo enyika. Sachigaro wezanu PF mudunhu remanikaland vamike madiro vachivhura musangano uyu vaudza veruzhinji kunyanya nhengo dzezanu PF dzine nyunyuto nemabatirwo akaitwa sarudzo dzemapuraimari kuti nhasi range risiri zuva rezvichemo izvo zvisina kunyanya kufadza vane nhunha dzavo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loeda Moyo.
Batore MDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe nhasi ratadza kuparura gwaro raro rekutsvagisa rutsigiro musarudzo dzegore rino muHarare kana kuti manifesto richiti nhengo nevatsigiri varo vadzivirwa kana kutyisidzirwa kupinda musangano wekuita izvi nevechidiki vebatore MDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa veVanguard. Godwin Manguja anotipanya inotevera.
Musangano wekuparura chirongwa ichi kana kuti manifesto iyo ine zita rekuti building an economy to support economic transformation kana kuti best wange uchifanira kuitwa ku Nelson Mandela Hall muHarare Showgrounds. Asi vanhu vashomanana ndivo vakwanisa kuungana, uye munyori mukuru webato iri vaNixon nyika dzino vaudza vatori venhau kuti vave kuzoparura chirongwa ichi pazuva richaziviswa nekuda kwekuti vanhu vatadza kuuya sezvo vabvundusirwa kana kurohwa.
Zvatoitika nhasi nezvatokuhwa zviri kubva kumativi mana enyika nekumativi mamwe enzvimbo dzatinogara dzemuno muHarare zviri kureva kuti Vanguard yatumigwa kuzoonetsa nekukanganisa nekukonzera bvungamupopoto panyaya dzedu dzokuti isu tinge tiri vatungamiriri vebato rokuzvitonga kuzere reMDCT.
Pasvika Studio 7 pange pachifanirwa kuitirwa musangano uyu pange paine vanhu vashoma, uye mutungamiri webato iri muzvare Tokozani Kupe nevamwe vatungamiri vebato iri havana kutombosvika panzvimbo iyi. Vanyika dzino vati bato ravo richaramba richiita mumwe musangano yekutsvaga rutsigiro mune mamwe matunhu. Munyori wechikamu chemadzimai mubato iri muzvare Linet Mudewe vati zvinhu hazvina kufamba zvakanaka muHarare nekuti ndimo mune muzinda weVanguard.
Vanguard iri based and headquartered in Harare, not in Manicaland, not in Bulawayo. So that is why Vanguard yakwanisa kuchityidzira vanhu vemusangano wedu muHarare nekuti Vanguard iri based in Harare.
Asi vaDenford ngadzore munyori mubazire vechidiki muMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reHarare varamba zvataurwa navanyika dzino vachiti bato ravo rakabatikana nekuongorora kuti nhengo dzaro dzaenda here kunoongorora mazita adzo mugwaro revavhoti pamwe nekuti vasina kunyoresa kuvhota vaende kunonyoresa. Vaangadziore vaudza Studio 7 kuti muzvari Kupe nevamwe vavo vanofanira kudzoka kumusha kuzoshanda nevamwe.
So whatever zvotaura Mai Kupe netimu yavo ndirasa kunge vava vanhu vashaya pakuguma, vaiva vanhu vatsvaga vanhu makonsesheni vakavashaya. Vanhu vaangoteeri munhu, vanhu vaangoteeri munhu asina pundutso, vanhu vaateeri munhu asina vana zvaanovapa. So therefore ndiri kuti ini mayuthi eHarare hakuna kana muyuthi 1 achidzira Mai Kupe. Mayuthi eHarare mayuthi vari preoccupied nekuti nyika yeZimbabwe isununguke.
Muzvare Kupe navachamisa vakapokana kuti ndiani otungamira bato iri zvichitevera kushaya kwevaive mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai mukutanga kwegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Zvichakadaro, vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru avo vave kutungamira bato ravo reNational People's Party nhasi vaparurawo gwaro rehwaro hwavachatevedzera mukutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rino. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
PRC chitima cherusununguko ngaiende ngaiende.
Vashaura pakuparura kwavaita gwaro ravachashandisa mukutsvaga rutsigiro musarudzo dzegore rino kana kuti manifesto yebato ravo kudoti tomudunhu remashonal and central. Nhasi amai Mujuru vati mubatanidzwa wavari kutungamira wepeople's rainbow coalition uchasimbaradza nyaya yebudiriro munzvimbo dzose munyika.
Isu sePRC mubhuku riya rafambiswa apa tiri kutaura kuti budiriro ngaiitwe paward level. Hatidi budiriro inonzi ichaitwa Harare. Isu vekuno kwada tito Mandau and West constituency ndisu topota tichinzwa nyama ichinhuhwirira ichibva Harare. Vana vedu ufunge vanotofitwawo nematama zvamunoona. Madzimai edu musavaone vakadai. Vanhu vanoda kushanda zvinhu zvavo. Tiri kuda kuti chimiro chemunhukadzi, chimiro chemunhurume, chimiro chemwanakomana mwanasikana chidzorerwe pachinzvimbo.
Vatiwo vakazvipira kuita mushandira pamwe nemamwe mapato kuitira kuti mapato anopikisa akwanise kubvisa hurumende yeZANU-PF musarudzo dzegore rino.
Tiri kugara nguva nenguva tichitaridza vamwe vedu kuti kubatana chete ndo chinhu chikuru. Tiende kunovhota tivhotera chinhu chimwa chete. Tione kubvisa mhungu mugumbezei. Yanesa. Yanesa.
Amai Mujuru, vatiwo vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Vave kuziva chokwadi chekuti vaEmerson Mnangagwa, avo vave mutungamiriri wenyika, ndivo vaironga zvekupidigura hurumende yavo, kwete zvavakadzingirwa muZANU-PF, vachinzi vaironga kupandukira vaMugabe.
Vakazondisheedza vaMugabe, vakandiudza mvanga makomwe, dzakaita kuti navo wavo musoro wakanga watenderera vachifunga kuti ndini ndaida kuvabvisa pachigaro. Zvino hatina kuzoona here akavabvisa pachigaro. Aha, ndo zvandakavabvunza ndikati zvandakakuudzai mashoko angu ekupedzisira tichiparadzana musi wa 1 December 2014. Anditi ndakakuudzai baba kuti chaiyo mvanga makomwe tichaibata. I'm going to kneel and pray for that day. So I prayed. Saka, zvokunzi mai Mujuru vakadzoka kuZANU. Uko kune madzeketembwe uko. Uko kune madzabidi uko. Uko hakugarike uko. Isu vamwe tisina miromo yakapinza hatikwanisi kugumana nawo mapendekete. Takati zvatinoda isu ngazvinge zvina Mwari mukati. Zvatinoda isu ngazvinge zviri zvokuendesera Zimbabwe mberi. Hona itadari kwa nyangwe neMalawi. Nyangwe neZambia neMozambique endi zvichirevei.
Zvichakadai, amai Mujuru vati ruzhinji rweZimbabwe rwaona chitsvuku kuburikidza neutongo hweZANU-PF, vachiti vakabva neko kumunga hakuna ipwa, hapana chichakwaniswa kuitwa neZANU-PF mukugadzirisa upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 kuDotito, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Zvinotomboenda kuna Marvelous Musanga nyauye weStudio 7 kuti tinzwe chirongwa chakanangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanga nyauye ndiri muWashington. Nasi taita rombora kana katine hurukuro nevamwe mufundisi vari kuita ivo mabasa anonwisa mvura ekudzidzisa madzimai nezvemabhizimisi uyezve vachibata zveshoko. Regai tiende kwa wari tinzwe kuti ndiani uyezwe kuti mabasa api avari kuita.
Kitara angu ndinaitwa Pastor Abigail Magwenzi, ndiri founder and president of Rock the Red Business Hub.
Mataura imi kuti munoita zvekereke, zvakazofamba sei kuti mupinde mune zvemabhizimisi.
Wari vakandituma ndakatanga ndiri ku business woman marketplace ndikatoita Zimbabwe National Chamber of Commerce business woman of the year kwakundidana Mwari kwakundisa ku Bible school ndakuita mufundi ndakuita mufundisi kuzayoji ndokanaka ndichipasta full time iko zvino manje Mwari vanditendera kuti ndidzokere back ku marketplace ende tiri kuona madzimai ari kuuya nehuwandu hwavo.
Zvirongwa zvipi zvamuri kudzidzisa madzimai?
Tine masectors akatowanda tiri kucover semadzimai ne agribusiness, minerals and mining, tourism, beauty, fashion, tinere health. Tine zvakangosiyana-siyana vakato 15 atiri kudhira navo kuti munhu wemukadzi asimukire.
Saka vanenge vachida kushanda nemi vanokuonai kupi?
Isu tirimo mutown pacharge office paye pa 3 South Avenue kona Ines Terrace second floor pa old customs house ndo pane office yedu ndo patinotrainera zvino zvimwe tinoenda kunze. Tinotoda kutoti munhu wese wemudzimai kana ari disabled ave ari munhu anokwikwidzawo nevamwe. Saka chimwe chakaita manje ndechekuti mavelazi sati isusu semadzimai ndisu tinoshandisa zvinhu izvi isusu tikagadzira kampani yakugadzira madetergent ekupesa mashops anonzi ma 8B's dishwasher, 8B's fabric softener, 8B's strawberry green bar rinenge richinzi 8B's zvakasiyana-siyana matile cleaner, mapine gel tagendi yese yaungangofunga inoshandiswa nemunhu wemukadzi ndeyo yatinenge tichidhila nayo. Zvese izvozvo zvinenge zviripo maengine cleaner tinenge tichigadzira mashampoo tinenge tichigadzira isusu tichiisa mumashops. Saka tiri kuti isusu we are a brand with a burden ndo pay offline yedu nekuti une choice semunhu wemukadzi kuti ndotenga chii chandinoshandisa mumba mangu because ukatenga product yedu yema 8B's zvinoreva kuti watituma kunobatsira mukadzi ari kubhinga ari kukwesha hari yake nedota nemahuswa usatituma kuti tinomutraina ikoko kuti ave business woman ikoko agadzire madrinks emucommunity iyoyo maflavor drinks ekuendesa vana kuchikoro agadzire kana mahewu anopakejika tinenge takuenda nema 8B's tinenge takuenda nemaskills kugadzira makendle kugadzira floor polish kugadzira zvinhu zvakasiyana-siyana zvekuti zvishandiswe shoe polish yeso iyoyo tinenge tichigadzirisa. Tichagadzirisa madzimai zvinhu zvinenge matomato sauce tichitraina munhu wemudzimai kuti ainacho chiri maari chaari kunzwa kuti anoda kuita kana riri dovi ngarikwikwidze riendewo musupermarket. Saka tinovadzidzisa zvese izvozvo. Saka isusu tiri kuti urongwa uhu hune madzimai ari kumira nechirongwa ichi ari kuzvipira kuti isusu tinoda kusumudza mumwe mudzimai. Saka toda kuti madzimai ese emuzimbabwe mavanogara imomo vema 8B's vave mabusiness people achitoita something chaanokonzeresa. Kumaruva uko tinoticha maunderground avens tovarakidza kuti unoita sei underground avens tinovaticha underground sirichi nekuti unoita sei kuti mvura yako irambe ichitonhorora iri pasi. Saka hapana watinoda kusiya. Toda kuti titore mudzimai wese kugadzira mukaka wakakora unotengeseka unopakejeka uri kumusha. Iko zvinoka wemudzese yangobatanidzwa ifoni tiri munhu ane smartphone kumusha atopinda musaizi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Pastor Abigail Magwenzi kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Zuva guru raPrince Harry vekuBritain namutare Meghan Markle vekuAmerica razosvika apo vaviri ava varoorana nhasi mugovera muguta reWindsor riri kunze kweLondon. Prince Charles, baba vaPrince Harry, ndovafamba nesvitsa vachinoipereka kumurume wayo. Meghan, uyo anove chizvarwa cheAmerica, aimboitawo zvemitambo yemafirimu uye atenda kuti baba vake vanga vasingakwanisi kuvepo pamuchato wake nekuda kwehutano hwavo husina kumira zvakanaka. Zviuru zvevanhu zvaungana muguta iri apo zvanga zvichipa makomborero azvo uyewo nekuedzawo kuona vachati ava. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa musoro yenhau dzanhasi. Chirongwa chekuongorora mazita mugwaro revavhoti chinotanga mumatunhu ose emunyika asi chichinzi chanonoka kutanga mune dzimwe nzvimbo. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vachazivisa zuva resarudzo mukati memasvondo maviri anotevera kana kuti kupera kwemwedzi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina Gives Jove.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ijono njani mthokazi omuhle, siyalambulela umsakazo weStudio 7 namhlanje ngomgqibelo mhlaka 19 kwenkwezi 2018. Igama lami nguKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uza kwethula usuku lokhetho oluzayo ekupheleni kukankwenkwezi.
Sizaluthulela usuku lokhetho oluzayo ekupheleni kwenyanga yona le. Singakwenza lokhu, sizaqalisa ukukhankasa okuzwayo.
Icelele MDC ekhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lehluleka ukwenza umhlangano walo eHarare.
Into eyenzekeleyo ukuthi silabantu abathiwa labana iVanguard likaNelson Chamisa. Abantwana bayahlukumeza abantu, betshaya abantu ema-constituents, ema-district ngamawadi. So abantu bona labo ngiwo abamise ukuthi abantu beze be.
Kulokuxozela okumangalisayo lapho abantu abahlola khona amagama abo kugwalo lokuvota kule voters roll. UPrince Harry weLebhilitani utshata loMeghan Markle wakwele Melika.
Bekumnandi and umakoti ubegqoke kahle, into yonke ibukeka, ilanga lalo liphumile, kholisile selulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ilizwe leZimbabwe likhangelelwe ukuthi liza kwethulelwa usuku lokuvota ekupheleni kwenyanga. Lokhu kwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lamhla eMtare emhlanganweni yobandla leZANU-PF ukukhankasela ukhetho. Umongameli Mnangagwa utshele abantu abasemhlanganweni lo ukuthi selidumela eMansumpeni ukuthi wethulwe usuku lokhetho.
Kuphela komwezi unoyi.
Sizaluthulela usuku lokhetho oluzayo ekupheleni kwenyanga yona le. Singakwenza lokhu, sizaqalisa ukukhankasa okuzwayo. Sizabuya lapha njalo ukuthi size khuluma lani ukuthi lisivotele. Siyabonga kakhulu ukuthi lasisekela ngokuthula singena kuhulumende. Ngake ngeqa umgcele lapho ngisenzela ukuvikela impilo yami. Ngaba yi-border jumper. Nxa ilanga lakho lingakafiki, liyabe lingakafiki. Babe funa ukubulala kodwa okwalamuhla ngikuhulumende lapho esebenza khona ndawonye.
Uthi ilizwe leZimbabwe lidinga uncedo kwamanye amazwe lokututukisa umnotho.
Sifuna ukuthi abantu bakwamanye amazwe basebenze lathi ukwenza ukuthi sithuthukise ilizwe leZimbabwe. Bese kule minyaka engamashumi amabili singathola uncedo kwamanye amazwe. Kodwa okwamanje sisebenza okumangalisayo ukuthi sithole uncedo oluvela kwamanye amazwe. Sisanda ukulobelana izivumelwano lamanye amazwe ezifika izigidi ezingamashumi amahlanu, $500 million. Okunye njalo sokule mali efika izigidi ezingamabhiliyoni alitshumi lanhlanu, $15 billion, elakho ukusetshenziswa kwele Zimbabwe. Ngaphandle kwalokho, kulamankampani amaningi kakhulu anjenge-General Electric yeMelika afuna ukusincedisa kwezomlilo kagesi. Abanye ngabangani bethu abe-China esanda ukulobelana labo izivumelwano eziningi.
Uthi akumelanga uhulumende wakhe aqhube inhlelo ezigadlameza uZulu.
We cannot anymore live in the past.
Singeke siqhubekele phambili sisenza okwakusenziwa kudala. Sokumele sifunde kulokhu okuhle okwenzakalayo ukwenzela ukuthi sibe lempilo engcono.
And avoid the bad things that happened in the past.
Kumele singenzi okubi okwenzakala kudala. Akumelanga sikwenze loba kanjani.
Umnangagwa uthi okwamanje uhulumende wakhe wenza okwehlukene kakhulu kulalokhu kwakusenziwa ngumnumzana Robert Mugabe owasuswa esikhundleni nyakenye. Uthi uhulumende wakhe kumele alalele okufiswa nguZulu.
As a leadership, we have a different approach.
Njengenkokheli senza okehlukene lobe kusenziwa ngabanye. mina ngumuntu olalelayo ngisithunywa senyu.
All my colleagues must do the same. They must listen to the people.
Bonke engisebenza labo kumele benze njalo. Kumele balalele abantu. Kumele basebenze labantu. Konke sikwenzayo kumele sikwenzele abantu.
Uphinde wathi kumele kwenziwe ukhetho olubalulekileyo lonyaka.
No violence. We want our elections to be free of violence.
Sifuna ukuthi ukhetho lwethu lube ngolukhululekileyo. Kasifuni ukulwisana labantu ngesikhathi sokhetho.
It's more powerful. It means we are mature. And ZANU-PF is mature.
Lokhu kutshengisa ukuthi ibandla leZANU-PF ngelabantu abakhululekileyo. Akumelanga siphambaniswe ngabantu abancane abahamba ilizwe lonke bethethisa abanye. Asikwenzi lokhu thina.
Umnangagwa uthi kusobala ukuthi nxa engakhethwa ukuba ngumongameli weZimbabwe uza kuqula umnotho welizwe ikakhulu nxa kungathuthukiswa ezokulima. Bekulabantu abaningi sibili emhlanganweni lo wenzelwe eSakuva Stadium eMtare. Ibandla le-MTC elikhokelwa nguNkosazana Thokozani Kubhe lithi lehlulekile ukwenza umhlangano walo lamhla wokwethula ugwalo lwemanifesto kuZulu ngenxa yokuthi bethuselwe ngalabo abacelele MTCT ekhokelwa nguMnumzana Nelson Jamisa. UMavis Gama usethulela lolo daba.
Ibandla leli bekumele lethulele uZulu ugwalo lolu eHarare olulesihloko esithi Building an Economy to Support Transformation kumbe Best eMandela Hall emagcekeni eHarare Showgrounds. UMnumzana Nixon Nyikazino unobhala jikelele webandla leli uthe bethuselwe ngabatsha becele elikhokhelwa nguJamisa ababizwa ngokuthi yiVanguard ukuthi baze bathwalisa nzima abantu abahamba emhlanganweni lo. UNyikazino uthi lokhu yikho okwenze ukuthi kube labantu abalutshwana abahambe emhlanganweni webandla labo.
Into eyenzekeleyo ukuthi silabantu abathiwa labana iVanguard likaNelson Jamisa. Abantwana bayahlukumeza abantu, betshaya abantu ema-constituency, ema-district ngamawadi. So abantu bona labo ngoba abamise ukuthi abantu beze bengafiki la ukuthi buye emhlanganweni wethu.
UNyikazino uveze njalo ukuba balobufakazi ngodaba lolu njengoba sebetshele lamapholisa ngokubehleleyo.
Sizokhuluma lamapholisa ukuthi bedinga abantu bona labo kade behlukumeza abantu bebotshwe and even laye uNelson Jamisa kufanele engumuntu ongumthungameli owabantu not ukuthi ebehlukumeza oyethumeza abantu ukuthi bebehlophana ngabantu yikho asikuthandi.
Kodwa abebandla le-MDCT elikhokhelwa nguJamisa bakulandule lokhu besithi kuyamangalisa okukhulunywa ngabantu ababucelele MDC elikhokhelwa nguMakhuphe. UDenford Ngadziwore unobhala ohlangothilo abasakhulayo eHarare kucelele MDCT ekhokhelwa nguJamisa uthi bona baqhuba ezokhetho hathi ukugijimisana labantu abachitha isikhathi sikaZulu besenza izinto ezingakhanyiyo.
So whatever zvotaura maikupe netimu yavo ndirasa
kose kukhulunywa nguNkosazana Khuphe labanye bakhe kuyikwenza kwabantu asebephelele kungabantu abadinge abantu kuma-constituencies abo babaswele. Abantu kabalandeli muntu kungikho angabasiza ngakho.
Inkokheli yaleli bandla okubalisa uNkosazana Khuphe kayihambanga emhlanganweni lo ngenxa yokuthi bathi bebesethuselwa yiVanguard yecele le-MDCT elikhokhelwa nguJamisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Yebo, 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 mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 p.m. kusiya ku 5 p.m.
lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo la ku Facebook kukhasi lethu LFBOAWL.
Kube lokuxoxela okukhulu lamhlanje eHarare ngesikhathi abantu behlola amagama abo kugwala lokuvota ole voters roll. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuxoxela lokhu kwenze ukuthi abantu abaningi kade bengakwazi ukuthi baye ngapi ukuyahlola amagama abo kugwala lwe provisional voters roll. Omunye walabo abalokho bengakwazi abakwenzayo ngumnumzana Bheki Inkosi Sibanda.
Ngokwani lokhu mina vele since ngaregister vele angikwazi lutho angase ngikubone mina. So ngaregister vele angase ngikubone mina mele ukuvota ukuthi idate ibuye ngivote kuphela. So ukukhuluma ngakho lokuvela ngikwazi mina ngikuyingona lokhu. Bakufake ngaba batshela ba angikwazi mina.
Kulabanye njalo abanjengomnumzana Sindiso Nyati abathi kabatholanga amagama abo kugwalo lokuvota.
Mina kathesi njengoba sikhuluma so ngihlala esitungwitsa so ngihambe nga inspector Embare so uyabona Embare bathe ngibuyele esitungwitsa but mina ngiyasebenza so ngivuka ekuseni ngiphenduke soku late endlini kakhulu baba sebevalele lapho ke inspector khona but yeah well akulanto engayenza ngizabona iplan.
Esinye isakamuzi seHarare umnumzana Mkhatini Ndlovu ohlala elokishini leBuliriri ubengakwazi ukuthi amabizo aseqalile ukuhlolisiswa njalo sowatshintshwa indawo ahlala kiyo.
Okungenze ngangahambi ukuyakhangela ukuthi ibizo lami likhona eluhlwini lwamabizo abantu abavotayo yikuthi kongona kade engakwazi vele ukuthi kongona kuyahamba kuyekhangelwa amabizo. Then okunye ukuthi kongona se sengitshintshile indawo lapho kade ngihlala khona so sokukhathana ukuthi ngiphinde mbe lokho engisiya ngale ngangihlala khona hhayi ngibonani kuyambambelela so ngeke ngikhona hhayi kuzazenza.
Ngasenizisanga ukuxoga leziphathamandla zeZimbabwe Electoral Commission eziqhuba uhlelo lolu. Uhlelo lokubhalisa amagama kugwalo lolu oluqalise namhlanje luzagqitshwa mhlaka 29 ngoNkwenkwezi. Abangabhaliswanga kulolu gwalo balakho ukubhalisa ukuvota kuze kuyephela inyanga. Imele isitudio 7 iseHarare, New Gibson Pepe.
Le isitudio 7 esakaza eZimbabwe sizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Siya sizwe okwamanje esibhadalwe nguSithandekile Mhlanga kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosazana Sisi Chirisere olwela amalungelo oluntu, yena ihlala khonapha eMelika eNew York kodwa sixoxa laye eseDallas eTexas. Sicubungula udaba lwamabandla ezombusazwe akhokhelwa ngabesifazana ukuthi ngambe engamisana nala lawo akhokhelwa ngabesilisa.
Sikhangela nje iAfrika jikelele abantu besifazana bengabantu abancindezelwayo, abantu abangakhangeleli phezulu. Ngaso sokufika endabeni zokubunjilizwe abantu besifazana bebengiyela yokugijimela phambili maso kwenzani so indaba yokhokhelilizwe. Kodwa ke iqinisweni bebezama ilizwe leZimbabwe beliyilizwe emazweni amaningi nje jikelele ase-Afrika elizamayo ukungenisa abantu besifazana. Kungayisikho ukuthi babafakela phambili bebabafucela phambili kodwa bebayamukela nje bebangenisa ezikhundleni ezijikineyo. Kungasikhangela u-Oprah Mtshinguri, sikhangele uMujuru bengu-vice president, sikhangele nje even uKhuphi obengu-vice president we-MDC. Siyakhangela ukuthi kuyathakazeleka sibe ukuthi sibone ukuthi abantu besifazana ye bebengafakwa phambili kodwa-ke bebe yamukelwa nje bengenisa kulezo zikhundlu eziqakathekileyo. Kodwa-ke eqinisweni ikuba kunzima kakhulu ukuba abafazi beyamukelwe
ngilizwe jikelele njalo labantu nje abasezikhundleni ukuthi bevume ukuba bona bakhokhele ngabafana. Bona abantu besifazana njengokwabo labo abakholwa ukuba omunye umuntu wesifazana engangena esikhundleni esinjengesokukhokhela ilizwe, ebekwazi ukukhokhela ilizwe ngoba ingqondo zethu nje singabantu beZimbabwe sikhule sibona abantu bakhokhela ilizwe bengamadoda. Siyabona iZambia, siyabona amanye amazwe sibili ukuthi bekulomuntu ongumfazi okhokhela ilizwe, kodwa eZimbabwe nje kunzimanyana ukuthi abantu beyamukele abafazi bebe yibo abakhokhela ilizwe. So kunzima ukuthi sithi ama-political parties la aqaliswe ngabafazi nama-political parties azaphumelele. Kophe uthe etsuka ku-MDC usuke nje labantu abathe abayingxenye nje abakhanyayo ukuthi bamthakazelela, kodwa ke ingqondo zabantu baseZimbabwe babona umuntu okhokhelayo oyindoda enguye okumele abe nguye akhokhela ilizwe.
Kodwa sesikhangela yona indlela uNkosazana Khuphe aphuma ngayo kubandla le-MDCT, ungathi kulokwenza lokuba ngowesifazana kumbe abantu bakhangela ukuthi olosekelo oluningi mbani?
Nanso ngikhulume ngendaba yokuthi ungumfazi ngingaze ngimkhangele njengomuntu oyindoda akhuphiwe bengelawo ama-qualities okuba yena ebe yinguye inhlanje umuntu ozakhokhela ilizwe. Angeke ngithi angabe ngumuntu oyindoda lamhlanje ubezathola amavoti amaningi, hhayi. Singafaki okwabafazi phambili, singafaki okwesilisa, simkhangele nje engumuntu ubelawo yini amandla okukhokhela. Angeke ngize ngithi ubelawo amandla okukhokhela. Ama-leadership qualities ubengelawo nje athi yileyo ukuba abantu bebe nguye abamvotelayo. So indaba yobufazi leyi abantu bengayigijimelela beyifake phambili, kodwa hhayi.
Siyabona njalo kulamanye amabandla akhokhelwa ngowesifazane elikhokhelwa nguLucia Mativenga ele-PDP, lelikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mjuru, labanye nje abaningi, lawo akhanya awaqhubekeli kuhle phambili.
Umjuru bengumuntu olawo ama-leadership qualities, njalo ngumuntu okhulele ku-government, okhulele ekwazi ukuthi ilizwe libunjwa kanjani. Kodwa ke icala lakhe ngelokuba yena wayevele ephakathi kwezanu PF, ephakathi kwebandleni ekhangele izinto zonke ziwonakala. Lamhlanje maye guquke sithi hayi sefuna ukwenza okwakhe, sefuna ukuqondisa izinto, abantu abangeke, so kule trust issue khonapha, abantu abangeke beze bemthembe ukuba nguye ozabahambela phambili. I mean ulamacala akhe ulento zakhe eziningi azenzayo. So okunye asikhangelele ukuthi abantu laba ngabafazi, sikhangele ukuthi kuyini akuphethe, kuyini akukhulumayo, kulabantu abangamthemba na. Kunzima ukuthi abantu bephoke ukuvuka bethi sebezavotela i-PDP ngenxa yosokulo mfazi othi hayi. Kumele ngabe bakwenza lokhu kudala, beyakha kudala njengabantu abe-MDC ukuba i-political party mayivele isivele isivunjiwe, abantu bengenza njani, bengalandela.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosazana Tsitsi Chirisere olwela amalungelo oluntu. Sixoxelaye eseDallas, eTexas, khonapha eMelika. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Namhlanje ke uNtukamile Nkomo ngoyophethe uhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Ikudibana kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje sixoxa lengcwethi kwezokulondolozwa kwempilakahle ngokwemvelo umnumzana Samuel Marandure. Ngiyakwamukela kuhlelo, Marandure.
Yabona.
Kuyini kahle kahle okhuluma ngakho kumkhankaso wakho lapha nxa ukhuluma ngokulondolozwa kwempila kahle yomuntu ngokudla kwemvelo?
Abantu uzobe kukhuluma sithi bona siyafiwa sibili, kodwa bengazi ukuthi uhlupho lungaphi. Izolo endulo okhulu labo kokho bethu babekula baze bakhokhowe, kodwa namhlanje abantwana bangena 20 years, 30 years, 40 years sebetshona phansi. Kulento ezithile ezimbangela, kodwa inkala kahle yangikhona yikudla. Ukudla sowucede abantu emakitchen abo, kuna besithi bayakholisa. Nxa namhlanje ukukhangela okudla ofane ukudle, kufana ukuthi ukudla lokhu engikudlayo kungangiphilisa na or kuyangibulala. Abantu uzwa begome namhlanje behlupheka besiba lobuhlungu. Iproblem kukhona badla ukudla ongayisikho.
Kahle kahle ukudla othi kubulala abantu yikuphi, ikudla okunjani?
Sengibalisa, one, inyama, imihlobo yonke yenyama. Number two, i-dairy products. Cheese, ice cream, chocolate, anything iye to do nge-dairy iyabulala. Number three, ichukela. Ichukela isiqeda abantu finish ya. Engangisi ichukela. Ichukela iyabuya in many different ways. Enye i-direct, ungayifaka phakathi kwe-porridge yakho nomphakathi kwe-tea yakho. Kodwa enye ibuya phakathi kwamakeke, ama-biscuits, iswisi. Abantu sebebhele ichukela because ichukela causes a lot of acid in the human body. Abantu bayathi ichukela bathi imnandi. Ah, manje nxa singasazi ichukela ngingasanathi amahewu. Nxa uhlanga lomngane, ah, mngane wakho ungidingela ikhokho. Khonapho uyazidingela ukufa. Number four, these cooking oils ezikhona namhlanje zonezi. Nansi into ezibulalayo. Kanti pho abantu badalwa ukubana baphile ngento ezimilayo emhlabathini.
Yiziphi izinto lezo okhuluma ngazo othi wena yizo kumele zidliwe ngabantu?
Lapha ngikhuluma nxa umuntu edinga ama-carbohydrates anike i-energy. Kufanele udle ama-small grains. Nxa ngikhuluma lama-small grains lapha ngikhuluma labo nyawuthi, amabele, oborapoko, abongoloyi, abobhali. Yizona into ofane uzidle for energy. Sithi lapha ifethi, umzimba na uyayifuna ifethi. Kodwa nxa ivela kubo majalina ayisekho kakhiyana iyabulala. Ifethi yakufumasi come out of nuts. Nxa sikhuma ngabo nuts lapha nokama kulabo cashew nuts, kulabo nkelo, into ezinenge ziyo. Those natural nuts gives you the fat required by your body. Abantu abanengiselekishone phakathi ngenxa yecancer. I-cancer will not warn you ukuthi hayi uyabona khathesi mina sengisemzimbeni wakho sengikhula khonapha. Hayi, iyabe ikhula kuphela wena uyifida. Zona zena into kade ngizivalisa ukuthi abonyama, abuthukela, abumafutha, abocago. Those are the major feeding foods for the cancer problem.
Uchilo ukubana inyama yonke kayiwulungelanga umzimba. Kepha abezempila kahle labo dokotela bathi inyama yenkukhu ilungile ungayidla iloba nini, kanti enkomo layo yebo ungayidla lapha lalapha.
Abantu bodokotela abaphuma kuleyo line who are following the natural remedies now bayakwazi ukuthi hayi ngale it's business. I'll give you an example ukuthi wena ubone ukuthi kona wena njengelizwe lakithi lezimpawu where there are laws ukuthi kona nxa uphakisha igwayi uhlubhala ukuthi harmful. Kodwa still the government iyabe isupporta tobacco farming. Why? Because it's a cash cow. So akwethusi ukuthi ah leyo dokotela bathi kufanele bakhulume njalo ngoba the pharmaceutical business is a big business.
Hayi, siyabonga baba uMarandure ngokuba lawe kuhlelo bekukuhle kakhulu.
Nami ngiyabonga.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silomnumzana Samuel Marandure ingcwethi kwezokulondolozwa kwempilakahle ngokwemvelo. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungamile Nkomo, ube lempela viki enhle mfowethu. UNkosana Harry wakwele eBrithani lamhla ujade lomlingisi uMeghan Markle wakwele Melika esigodlweni sendlovukazi yaseBrithani eWindsor Castle. Weza Jesus Banda usethulela lolu daba.
UPrince Charles nguye ophelekezele umalukazana wakhe uMeghan esiyamnikeza umntanakhe uNkosana Harry eSt George's Chapel ngemva kokwehluleka ukubuya kukayise kaMeghan umnumzana Thomas Markle kulandela ukugula kwakhe ngesifo senhliziyo okumenze walaliswa esibhedlela. Ezikiti, lezikiti zabantu emhlabeni wonke jikelele bezibukele kumabonakude. Kukanti inkulungwane le nkulungwane behlele kudolobha elincane leWindsor lapho bame emgwaqweni befuna ukuthi chazi labo abachadayo. Ababili laba bahlanganiswe phambi kwabantu abangamakhulu ayisithupha okuhlanganisela indlovukazi uQueen Elizabeth waseBrithani ongugogo kaHarry, abadumileyo emhlabeni, abangane babo kunye nabaningi abasebenzela ukuthuthukisa lokusiza uZulu weNgilandi. Ngemva kokuhlanganiswa kwabo, unkosana Harry lo Meghan asebebizwa ngokuthi nguDuke lo Duchess of Sussex, bagade inqola edoswa ngamahashi bebhoda emgwaqweni yedolobho leWindsor bebonisa uZulu ngokuthokoza kwabo ngelanga labo elikhulu. Sihlangane lo mnumzana Sibusiso Ncube oyisizana naseZimbabwe kulumcimbi.
Bekumnandi and umakoti begqoke kahle, into yonke ibukeka, ilanga lalo liphumile, hayi. Police will. I don't know how many people are going to get this in Ghanaian. What is 10 to the food? 3 pounds. What's the feeling, son?
Omunye ebesemcimbini lo isizana nise-South Africa, uBuhle Tshabalala.
Sanibonani, silana emshadweni waka Prince Harry and Meghan McCain. Lana eWindsor, UK, England. Sithi unkosi ababusise emshadweni wabo.
Bebebaningi abantu abamnyama abaze ngobuningi babo kulomthando ukuzosekela uMeghan nangomunye njalo odabuka kweleZimbabwe.
Imi uManyathi ngilapha emthandweni wesikhosini, siyajabula ukubona umuntu wesintwini echada esikhosini. Sijabulile kakhulu njengoba libona lisizwa abantu bekhuluma sibaningi. Siyamfisela inhlanhla.
Namuhla ntambama kulomcimbi omkhulu. Lapho abangane babo kunye labadumileyo kwezomculo kwezemidlalo, abalingisi ogoqela unkosazana Oprah Winfrey, umnumzana George Clooney, uSerena Williams, Elton John labanye abaningi bokuzithokozisa bazijabulisa ke namhlanje. Akulalwa ziyawa eWindsor Castle. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Ban.
Siyambonga kakhulu ke u-Ezra Jesus Ban lokhona ngale ke kweleBrithani. Ubelokhu ke esithumezela okuningi lapha ke kuFacebook laku-social media endaweni ezitshiyeneyo. Siyabona kisibili usithumezela impikitsha emihle kakhulu. Nxa lifuna ukuthi liyibone limpikitsha, hambanini ke imfanekiso yangkhona iku-VOA Studio 7 lawo-VOA Ndebele. So ke nxa ufuna ukuthi ukhangkhangele ubone ukuthi bebegqokeni njalo sobesenqoleni lyanangazane lugebhezi, uzazibonela la ukuthi kunjani. Kulabantu ke abasithumezele umlayezelo ababili abathathu, omunye wangkhona uMavis Sande othi ya nayabona sibili ukuthi okwenzakale khonapho khonokho kuyabukeka kakhulu, njalo sibafisela inhlanhla ababili laba asebethe bajada. Sinethemba lokuthi ke umlimu kuzaba bona phambili. Kuzobeka uPinky Spanda uthi hallo sihlobo zami linjani, lelabo siyakubingelela khona ngapho ke Pinky Spanda. Kuzobuya njalo ke lo Lina Kitso uthi ye ngiyalibona lami sihlobo zami. Sesilo baba ke uApostle Midian Dube umfundisi omkhulu khonapha ke ecingweni. Baba mfundisi kunjani?
Ngiyaphila Dube kunjani?
Hayi ngiyaphila sibili, sile 1 minute sibili. Akutsho ukuthi ubone njani umthato wababili labo uPrince Harry lo Meghan Markle?
Mina ngibone angani kube yisibonelo sokuthi abantu ababili mabethandene ngeqiniso bayanelisa ukuphutshisa amabhubho abo. Kimi ngathi kube yisibonelo, kube yi-inspiration ebantwini abatsha lebantwini abasemthadweni mhlawumbe abahleliyo emthadweni ukuthi as long as lifuna ukuqhubekisela phambili uthandano lwenu konke kuyenzeka, konke kusemandleni, konke liyakwanelisa aluba likuplana likufisa lonke lindawoni.
Ye, siyabona ukuthi uMeghan Markle umuntu omnyama kuzobuya ke ngale phela i-royal family. Siyazi ukuthi usesikhosini sibili, kuyahambelana khonokho.
Ye, kati vele umhlaba esesihlala kiwo Dube usuyiwona lowo oyimitshado ehlangeneyo
esingathi
ngama-mixed marriages.
Ye, isikhathi Dube siyabonga kakhulu. Ungathinela kusasa Dube. Ye, singahlukani nanzi ebesikhokhela indaba lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzakwethulela uZulu usuku lokhetho oluzayo. UPrince Harry uchata lo Meghan Markle wawele Melika. silugqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalisa wonke isitube.
Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.